Imi ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi china Gumiguru 3 2019. Vana chiremba vakuru musangano re Senior Hospital Doctors Association vanotangawo kuramwa mabasa nasi vachibatana navana chiremba vadiki vari musangano re Zimbabwe Hospital Doctors Association izvo zvasiya varwere vakawanda vari parumana nzombe. Sangano re Election Resource Center rinoti riri kushushikana nekusavandudzwa kwemitemo inobata sarudzo kuitira kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika. Nyanzvi munyaya dzekuwanikwa kwemvura yakachena dzozeya nzira dzekuti Zimbabwe ibude mudambudziko rairi kumusangano we 2019 Water and Sanitation and Energy Conference uri kuitwa muguta reBulawayo. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanorumbidza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachiti vari kuita nepose pavanogona napo kugadzirisa dambudziko remagetsi. Asi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoenderera mberi vachiti mutungamiri wezanoPF vaEmerson Munangagwa avo vanoti hava vacherechedzi semutungamiri wenyika vakundikana zvachose kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Vagari vekuChimanimani mudunhu reManicaland vakavhiringidzwa nedutu mpengo recyclone Idai vopesana paurongwa hwekuti vanogariswa patsva. Blessing Zulu weStudio 7 ari kukokera nhasi manheru huri kurodzi chaitwa pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika paurongwa huchaitwa pamonomotapa Crown Plaza Hotel kutanga na 6 p.m. nhasi Gumiguru 3 2019. Ngatisanganei kumonomotapa Crown Plaza Hotel na 6 p.m. kuitira kuti munzwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nedzeupfumi dzichipa maonero adzo zvingaitwe mukugadzirisa zviri kunetsa munyika. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevanhukadzi panguva iyo vana chiremba vari kuramwa mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.